Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 15, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndoona chiri chiitwo chakanaka zvikuru fani chekuti vamonzora navachamisa vasvika pakudyisana kwakadaro. Nekuti politics hadzizi dzekuti mungosvika pakungokakavadzana chete, asi politics dzinoda kuti muve muri vanhu vane strategy and uyezve vanhu vanoratidza kuti vane musangano edhati.
Munyori mukuru webato reMDC vaDouglas Monzora vanoti havachaenderere mberi nepfungwa yave kuda kukwikwidzana navanelson Chamisa pachigaro chemutungamiri webato pakongresi yebato ravo iyo iri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya.
Zvakazoitika ndezvekuti kuti vazileta dhisava kuti matende akaitwa 6 ther 80 yeti mafamilies anovatapepo kugara ther 246 saka that program was stout.
Vamwe vagari vekungangu kuchimanimani vokurudzira hurumende nemasangano akazvimirira oga kuti vabatsire nematende ekugara sezvo vakasiyiwa vasina dzimba dzekugara zvichitevera dutu mupengo recyclone idai. Tichakupaiwo zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru webato rinopikisa reMDC notungamirwa navanelson Chamisa vaDouglas Monzora vakazivisa nezuro kuti havachaenderere mberi nepfungwa yavo yekuda kukwikwidzana navachamisa pachigaro chemutungamiri webato pakongresi yebato iri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Vamonzora ava vakanga vambozivisa kuti vachakwikwidzana navachamisa vakati vave kuda kupa mutungamiri webato ravo mukana wekupedzisa zvaakatanga ivo vachipedzawo zvavakatanga semunyori mukuru webato. Izvi zvinoitika panguva iyo matunhu matanhatu ebato reMDC adoma vachamisa semunhu anofanirwa kutungamira bato iri ukuwo vamonzora vasati vadomwa kana nedunhu rimwe. Vamwe muMDC vakanga vachipomera munyori mukuru webato uyu kuti ari kushandiswa nezanupf kukwikwidzana navachamisa kuitira kutsemura bato rinopikisa iri nepakati izvo zvanga zvichirambwawo naivo vamonzora. Mukusiya nezvedanho ratorwa navamonzora iri tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vapromise Sunday kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Ndoona chiri chiitwo chakanaka zvikuru fani chekuti vamonzora navachamisa vasvika pakudyisana kwakadaro. Nekuti politics hadzizi dzekuti mungosvika pakungokakavadzana chete, asi politics dzinoda kuti muve muri vanhu vane strategy and uyezve vanhu vanoratidza kuti vane musangano edhati. Ndopaka tinoziva kuti MDC bato rapatsanurika nguva dzakanyanyisa. Paita mabreakdown eMDC akawanda kubvira time yakambobudana Wolf Mncube vakaendawo vakanotangawo bato ravo vananabiti vakambobudana namangoma. Saka kakukakavadzana kayanoitika muMDC ranga ragara riri bato risingakwanise kwatingati kuyakuya kumanaja kana kwatingati kuti ridile neinternal conflict nekunetsana kwavanenge vachita pache zvavo. Saka kukwikwidzana kwanga vakuita vamonzora navachamisa kunenge kwanga kuchakonzereswa kuti kamwe kakusagadzikana kebato, asi kubatana kwavo nekumira pamberi pevanhu vachitaura kuti no, tese taakuenda pamashure pavachamisa tichivabatsira kuti ndivo vange vari mutungamiri webato, toona kuti chiitiko chakanaka zvikuru fani.
Asi hakusi kuti here vamonzora vaonawo kuti pamatunhu asarudza kana kuti adoma munhu avanoda kuti anga achitungamira bato matanhatu ose adoma vachamisa ivo vamonzora hapana dunhu ravadoma, hamufungo ndo zvaita here kuti vaadi havo kusiyana nenyaya yekwikwidzana navachamisa?
Zvinogona kudaro, zvinogona kudaro. Chavakonzeresa kuti vazodaroka hapari zvinhu hachisisini zvine basa, asi chava nebasa ndechekuti musangano wasimba nedhisizheni yavo iyoyo. Kusvika panguva yekuzoti no, inini handichakwikwidzana vachamisa, ndaakumira pamwe chete navo, taakubata tiri pamwe chete, iro shoko iroro kana kuti decision iyoyo ndo decision yakakura kupata. Zvekuzoti vaizoitire chiichi chazokonzeresa zvino zvinhu zvakasiyana sezvo zvinokwadi vanhu kuti vaonawo kuti havasisina mukana. Asi zviri nani kuti vachiuya pamberi voita sei vochiratidza sapoti yavo kuna Chamisa. Vamwe vanhu vanoti vaona kuti vasvika panguva yakadaro vobva vatanga kuita zvekunyangadza zvishaisano. Asi kana vaonawo kuti zvechokwadi mukana hausisipo pane kuti ivo varambe vachienderera mberi, iyo decision yekuzomira navachamisa vachiti no, taakumira tiri pamwe chete navachamisa, idecision yatinokoshesa zvikuru kwazvo.
Asi munozoona here vamunzura vachizoponawo pachigaro chavo chemunyori mukuru chasekretary general?
Ipapo pasekretary general handizive kuti vanopapunyuka here vamunzura, nekuti pane vanhu varipo vari kukwikidzira position iyoyo. Besides Charlton Wende, kuna Daniel Molokeli watakakura naye mustudent politics, watinoremekedza zvikuru kwazvo, watinondofunga kuti iyeye akakwanisa kupindawo ipapo anogona ngari steady hand. Saka pakati paHwende naDaniel Molokeli vari vaviri ivavo vatikukwidzana navamunzura, tinoona kuti pachange paine kukwidzana kwakakura zvikuru kwazvo papozisheni yasekretary general iyoyo.
Vanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Citizens Initiative vaPromise Sunday vari parunhare kuSouth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Vamwe vagari vekungangu kuchimanimani vari kukurudzira hurumende nemasangano akazvimirira oga kuti avabatsire nematende ekugara sezvo vakasiyiwa vasina dzimba dzekugara nedutu mupengo recyclone Idai. Mhuri zhinji dzinonzi dzichiri kugara muzvikoro nemachechi nenyaya yekushaya matende. United Nations yakatombotumira matende asi haasi kukwanira vagari. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaPardon Maguta vanove mugari wekungangu kuchimanimani kwakadaro.
Chimiro chatinacho parizino kutaura kunoku, pane rubatsiro rwakapuwa vanhu kunzi izvi zviri directed kuvanhu vakasara vave homeless vakaparadzirwa dzimba necyclone Idai. Paipuwa rubatsiro urwu vaipuwa mapoto nemablanketi nezvimwe nechikafu pane zvatakataura izvi zvino zvesupposit last for a month. Izvi amapedza kupuwa zvinhu zvavanobva vapinda matende. Matende atiunogwedu tikuwanza tichi chingizi number 2, chingizi kembe number 2. But zvakazoriya nezvekuti it was later discovered kuti matende akaitwa pici there are 80 yeti mafamilies ativa tapuwa ipo kugara there are 246. Saka that program was stalled. Vanobva vadzorerwa kumafeeding coins avaigara and vakapedzisira vakubhadhara food fork out money yekutakura zvinhu zvakanga vapuwa kuenda kungangu. The cheapest yakanga iri $5. Apa ari munhu ari kupuwa relief aid wakutsvaka futi mari yekuti akutsa zvinhu kuti aende paaigara paedha pangangu primary school oro pasecondary chimanimani high oro paroman catholic. Ndo chimiro chetinacho. So takasiya vamwe vaakurwadziwa because vamwe vakanga vakutotsvaka mari dzekuti vatakure zvinhu vadzokere pachikoro kana kuti pachechi paakanga ari kugara.
Saka vanhu vangani mungaziva here vari kugara ipo pachechi apa nemuzvikoro?
Tichienda nestatistics dzatakaona dzatakanzwa musi wapuwa vanhu zvinhu there are around 246 people vari earmarked kuti vawane pokugara. Vari tingati muchidimbo ndivanhu vari unzi vari mumacenders either maschools pahotel or pamachechis 246 mafamilies mumwe munozoitawo vanhu vana nechii nechii. Saka inokura namba yacho it can go up to more than 500.
Totarisawo nyaya yevamwe vanga vasati vawana hama dzavo, pane imwe mitumbi ichiri kuwanikwa here kana kuti vanhu vaaregedza kutsvaga?
As of now hatina mitumbi yati yawanisa kubva pakabva imbwa dzakambotenderera dzichifuna idzo dzichizama kuti vaite locate pane mabodi. Semasoko ari kungofamba mumwe makaloketwa macho mune matombo makuru makuru ekuti ribviswe panonesa kuti pobviswa nei dombo rachiro. Maybe pasi pacho pane munhu pamwe hapana tichiziva. Asi chatinoziva ndechekuti ivi zvita ane mazuva the last body yandakapesera kuzva yakaonekwa kwamachongo about 7 or 8 days ago. Kubva ipapo hatinombozozwa pakaonekwawo mumutumbi. But vanhu vane hama dzavo ndova kumiramira searching yegovernment yekuti hurumende ine task force iri kufamba ichiteerera kuti apa pane vanga wanikwe munhu here kakuti kwete at the moment hapana.
Vanga vari mugari wekuchimanimani kungangu vaPardon Maguta vari parunhare kuchimanimani East naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reInternational Organization of Migration kana kuti IOM rinoti riri kutsvaga rubatsiro rwemari inosvika mamiriyoni manomwe ane mazana maviri ezviuru zvemadhora zvemari yekuAmerica yekubatsirana yevanhu vemuZimbabwe vanosvika makumi mapfumbamwe ezviuru vakavhiringidzwa nedutu mupengo recyclone Idai. Magwaro akaburitswa nesangano iri anoti sangano rinoti rine shuviro yekupa matunhu akakanganiswa nemafashamu aya rubatsiro runosvika kure muupenyu hwavo. Tombotarisa misoro yenhau iri mumapepanhau akasiyana-siyana. Bepanhau reHerald rinoti makereke akasiyana-siyana neZuro Svondo akacherechedza zuva rePalm Sunday, uyo unove mucherechedzo wekupinda kwaJesu muguta reJerusarema pamberi pekuroverwa kwake. Bepanhau reThe Standard rinotiwo kuziviswa kwakaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti ichatora matanho akati kuti kubatsira vakakanganiswa nebukura hundi kuti vakwanise kuwana magwaro ekuzvarwa pamwe nemagwaro ekufa kwehama dzavo dzakafa zvichikonzerwa nebukura hundi ave kuburitsa maonero akasiyana-siyana muvanhu. Bepanhau reSunday Tribune rekuSouth Africa rinoti kurwiswa kwemarudzi ekune dzimwe nyika munyika iyi kwasvika pane chimwe chidanho zvichitevera kuurayiwa kwemombe 11 dzemumwe murimi nevaimbi vevashandi vake avari kumupomera mhosva yekupinza basa zvizvarwa zvekuZimbabwe. Zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Kwazoi vashamarari veStudio 7, makadii zvese nevateereri vacho. Indo itwawo zvorwadza. Tembo, ndiri kutaura ndiri kuSouth Africa. Ndoda kusawo mafungiro angu panyaya yekunyepa kunoita vanhu vakaita sana George Charamba. Zvinotyisa chezvo kuti George Charamba anobuda pachena achiti kwanzi gukura hundi yakanga iri nguva yekuti vanhu vairwisana. Hatina kupata kambozwa kuchinzi kaigusu kana upi ranga ari madhisidhenzi ane mbiri vanagasela vakadzoserana nemasoja ehurumende.
Aiwa, indinoitwa KK ndiri muHoedspruit, South Africa, Limpopo Province. Mashoko andinawo akanangana nezvinhu zviviri. Nhasi ndinoda kutaura nezvinhu hondo yechimurenga kuti donzo guru rakanga riri revhu. Ndoda kumbobvunzawo masabhuku kana vakakwana kuita vatatu vangabuda pachena vemumasvingo province vanoti mugore rakati hurumende yakatora vanhu vangu vakati vakanogariswa patsva panzvimbo yakati zviri pamutemo zvisingabvunziwi nhasi kuti makaiswa nani apa. Vandibudirawo pachena kuburikidza neStudio 7 iyoyi kuti hazvokwadi hurumende ini yakabvisa vangu pakati pakati. Handidi vanotaura zvepachivi paya pakabviswa vanhu kanzuro yava kuexpanda ichiisa nzimba yedemalow density dziyaidzi. Ndinoda vakaiswa zviri pamutemo kuti endai munorima mumapurasi. Number 2, nyaya yekukura hundi zvaida kuti vanhu vavhunzwe kuti imi ndimune hama dzaifushirwa mugomba rimwe chete ndimi makaona zvakaitika. Munoti kudii panyaya yeRiberia? Kwete kungomhanya kobata-bata vanhu vamakunoziva kuti makavaitira zvisina kunaka. Murimi futi ndimawo kuuya muchiti kana zvava kunetsa kudzimba dzenyu munongobuda pachena kuti varume zvava kundiremera kuno. Nyaya inofanira kuvapo ndeyekuti vabereki vane vana nhasi vasina kuwana mabirth certificate nokuda kwokuti vabereki vavo vava vaburawa nokuti ndozova nguva yachiyati fambiri. Vanhu ivavo vanga vari vana vavo vabereki havana zvitupa, havana mabirth certificate. Ndo vanofanira kugarirwa pasi vopuhwa zvitupa nemabirth certificate. Vana vavowo vaone zvitupa nemabirth certificate. Nyika yoenderera mberi, kwete kungomhanyira paRiberia. Vanhu vari kurarama vacho vari kuchema vasina zvakavakwanira zvitupa nemabhezi kutanga tozoenda paRiberia. Ndo kufunga kwemunhu akakwana. Hatidimbunyikidza kodzero dzevanhu. Chechitatu, zviri kuitika kuchipinge nokuchimanimani zvokunyima vanhu maticha chikafu ngazvigume ngazvigume musatora advantage yekuti Zimbabwe is a Christian nation vanhu vari kurwadziwa vanhu vari kurwadziwa siyana nezvamuri kuita vanhu vari kurwadziwa
makadiko vashamarari vestudio 7 ndirikutaurawo zvangu ndiri kuno kuSouth Africa zita rangu handibuditsi inyaya dzatinenge tichinzwa dzinenge dzichiitika mukati menyika yedu ezvinezvi tiri kunzwa vamunangagwa vari kutaura kuti havana chakaipa navamugabe vari kuyanana navo mune zvakanaka vachiedzidza kutsanangura kuti hanzi zvinhu vari kurapwa vari kuSingapore vamugabe havana zvavangataura zvakaitika zvakaitika zvakaonekwa nemunhu wese kuti vamunangagwa ndo vakabvisa vamugabe pachigaro nechisimba zvino apa vangadi kuti vamugabe vataure kuti kudii vamugabe pavakabviswa pachigaro nechisimba vakangonyarara ndokutarisa zvavo hapana kana munhu mumwe chete muzimbabwe akanzwa vachitaura vakangozvinyararira havo kuti mwari ndo vanoziva nokuti zvino tiri kuona kuti utongi munhu wese ari kuchema mukati menyika neutongi hwamunangagwa vachitoshuva kuti vamugabe vanga vari nani dai vadzoka zvavo vazotinunura zvinopari zvinezvi munhu wese munyika yezimbabwe ari kutotarisira kuti kuda vachamisa ndo vangatozongosunungure vanhu vakasungirirwa vasungirirwa navamunangagwa kuenda kupi nokudzoka ezvino mari dziri kutumirwa kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana nenyika dzakasiyana siyana dzichinzi dzibatsire vanhu vakawirwa nedambudziko kwamutare nekuchipinge uko hapana mari dzacho hadzisi kumbotaurwa kuti dzatengei izvi zviri kuitika tiri kungonzwa chete hurumende ivo vamunangagwa vachingotaura kuti vanhu vakavachiunganidza makambani kuti ngavabatsire ikoko kuvaka zvikoro migwagwa nezvimwe zvakadaro zvakaparadzirwa vanhu nemvura kunova kuita kwakaipa ikoko ndatenda
vasimba here mese vashamarari vestudio taura najeki ari muno muSouth Africa chidawo kuisa chichemo kuvakuru venyika vari kuonawo here kuti zvinhu zviri kuitika mukati menyika medu mu zvimwe zvacho chivanhu ngavafambe fambewo vamire miro sevanhu vari kuraramawo kufa kuri kuita vanhu kavasi kukuona here iko kumhanya mhanya kwavanongera nemadzindege handiti anobhadharwa here ngavamirewo sevanhu vapenyu ndatenda
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC pamuzinda weVoice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwanasikana wemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, muzvare Ivanka Trump, akasvika nezuro muAddis Ababa, gutaguru reEthiopia, kumusangano wakanangana nekuona kuti madzema emuAfrica angapinzwawo sei mune zveupfumi pamwe nekusimudzirwa. VaPete Buttigieg, vanove meya weguta reSouth Bend mudunhu reIndiana, Paita mungu wenengo zebatore Democratic Party apinda zilipa mutemo mudariro rizere nechekare nevanhu varoda kukwikwidza musarudzo yekutsvaga achapinda musarudzo yemutungamiri wenyika achikwikwidzana navaDonald Trump vebatore Republican Party musarudzo dzichaitwa muna 2020. Rimwe sangano runomirira vanotengesera migwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe rinoti nengo dzaro dzakasungwa svondo rapera migwagwa yeguta reHarare uye dzichiri muusungwa sezvo dzisina mari yekuti dzikwanise kutsvaga magweta anodzimirira. Mutauriri wesangano iri vaEmmanuel Kwamira vanoti nengo dzinodarika gumi dziri muusungwa uye pavanhu ava vamwe vavo vari kutarisirwa kudzoka zvakare kudare nhasi mangwanani ano. Ngatinzwei hurukura yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvinhu zvakamira zvakanaka kuno kune nyaya yekuti chimwe chirongwa chakarongwa government chekusunga mavhenda atingoisa kumasales vasingatongwa vasingapuwi mukana kuti vataure zvinyeto zvavo vozititori nevamwe mavhendas akawanda atori kumasales at least about 16 mavhendas ari kurimand izvezvi right now. Plus tine 5 vamwe vatori mumasales mhosva dzavo dzekungonziri kutengeserei saka nenyaya yekuti mavhenda chaivo chaivo pachezvavo havana kana mari yekuti vatsvake gweta chairo rinovamiririra kukoti kuya kuvamwe vari kunzi vakanzi tipe $100 munandotengesa masweets chaivo chaivo masweets asingatipfuuri kana $10 onzi anodiwa $100 handiri kureva kuti ikoko udzvanyiro usingamboiti pavanhu ipapo.
Zvamuri kutaura izvi zvakatanga kuitika riini vaKwamira?
Zvatove nemazuva anokwana mana kana mashanu zvinhu zvaitika izvozvo. So far nditori nevanhu about 16 mavhenda atori kuchikurubhi maximum uko vari murimandi izvozvo vakatongonzi vaenda kukoti but zvatongwa zvisi kunzwisisika ndezvipi. Saka so far tikutoshaya kuti towana help inobva kupi kumalawyers ehuman rights tatombotirai kuvafodera saka dzimwe nguva tichavabata kusini tidzo kuti vatibatsirewo ipapo. Katatoshaya hamhenzi taita kuita sei taita kungoworera mumasales macho sezvo pasina help yatetichiwana ipapo.
Vanotengesera vamigwagwa magara muchirambidzwa nemutemo kutengesera pese pese muri kutevedzerawo here mutemo uyu?
Kutevedzera mitemo yachona ndokunge takaguta ndokunge kwavhurwa maindastiri fanika vanhu vakawanda vane macertificate kudaenda kumabasa asi izvo vakanga vachirambidzira vanhu vakati ivo tiri kubvisa vanhu mutauni nokuda kwechikonzero chetyphoid. Zvinoika yakarapwa ikapera vakativo kune mainvestors ari kuuya mainvestors arina akaramba kuuya saka vanhu vorarama sei kana vanhu vachiramba vachirambidzwa kuti vasatengesa murod.
Saka vakasungwa ava vari kutarisirwa kudzoka kumwatare riini?
Vamwe vachona tiri kunoenda navo kunomira navo kudare mangwanani na 8 tinenge tiinavo kumatare tichimbonzwa nyaya dzavo dzakamira sei. Vamwe vachona vakangoiswa kurimandi hasati tanzwa kuti ndezvarini tichatinonzwa ikoko kukoti kwacho kana zvarambawo tichangoitawo yekungoratidzirawo tiri kumumigwagwa imomo kana kukoti kwacho tichangoita iyoyoyo yedu tiri vapo noda kuti tanzwa nokumbunyikidzwa mukati menyika yatakazvarirwa.
Vanga vari mutauriri werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaEmmanuel Kwamira vari parunare muHarare neStudio 7. Gurukota runoona nezvekunze kweAmerica vaMike Pompeo nezuro vakati havafunge kuti vanhu venyika yeVenezuela vacharamba vachitambira zviri kuitwa nehurumende yemutungamiri wenyika iyi vaNicolas Maduro. VaPompeo vakataura mashoko aya vari kunyika yePeru mukupeta kwavo rwendo rwavo rwemazuva mana kunyika dzekuchamhembe kweAmerica. Vakati kuparara kwaitika muVenezuela uye mamiriro ezvinhu munyaya dzerubatsiro nemamwe matambudziko akatarisana nenyika iyi zvakatengwa zvose izvi navaMaduro avakasarudza kuti vanhu vavo vange vachipinza vanhu vekuCuba neRussia kuti vange vachipindira mune zviri kuitika munyika mavo vachiti izvi ndo zvinhu zviri kuparadza upenyu hwevechidiki vemuVenezuela. Asi vaPompeo vakatiwo mikana yose iri patafura panyaya yekuti America ipindire muVenezuela. Asi hurumende yavaTrump haina zvayati yataura pamusoro pekuti inozoshandisa mauto here kana kuti kwete. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica tabata vaFrank Guni avanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF mudunhu reAmerica.
Chatiri kuona apa pane makakatanwa aya anonzi maproxy conflicts pachirungu. kuzviri kutaurwa navapombeyo ndo maonere eAmerica asi tinoziva kuti imo muVenezuela makare varidzi venyika mune makakatanwa ekuti mune vamwe vari kutsigira mutungamiri wavakasarudza vaMaduro vasingade uyo akangozviti ndini ndaakutotonga ndini ndaamukuru wenyika ari kusapotwawo neAmerica nedzimwe nyika dzinowirana neAmerica. Tikatarisawo zvakare vaMaduro nehurumende yavo kunze kwevari munyika mavo vari kuvatsigira vari kutsigirwawo nedzimwe nyika dzekunze dzingavashoma zvadzo asi inyika dzakakosha kuVenezuela. Tikatarisa nyika dzakaita seRussia, China neCuba iye zvine zvitaakunzwawo zvakare kuti Iran inenge yakutanga kunobatirawo zvakare ikoko. Saka idzi inyika dzine makakava adzo hombe dzaakushandisa nyika diki kuti vapedzerane sezviri kuitika kuSiria uko kuti America nerimwe divi Russia nerimwe divi ndivo vane makakava avo asi vakuvapedzera vachirwisa nyika diki dzisingakwanisi kuzvimirira dzega. Saka ndinoona sekuti chinhu chisina kunaka paiya inonzi world peace kugadzikana kwenyika dzese hakuzogadzikane zvakanaka kana nyika hombe dzichishandisa chisimba kunobvisa vanhu vakasarudzwa nevanhu dzotanga kuti munhu anenge angomuka mangwana aonyuka kuti ndini ndaakutotonga woti tinomutsigira iyeye hakusiri kutonga kwejekerere.
Saka tingaona here pachipedzisira paita kurwisana kwenyika mbiri idzi nekuti tinonzwa kuti vaMaduro vanenge vanotori nekugadzirira kwavari kuita yatingati militia kana mauto ekudzivirira kana America ikada kupinda ichirwisa.
Aiwa, vaMaduro kungoita zvavo kutatarika kwemurwere havagone kumisidzana neAmerica nekuti nyika yavo nemauto ayo hakwanisi kurwisana neAmerica. Mauto eAmerica akawanda uye ane simba nezvombo zvehondo zvakawanda zvekuti vaMaduro havambomira kana mazuva maviri vanenge vaburitswa vatoenda. VaMaduro vari kungotaura semunhuwo semurumewo ari mumba make uye vari kutemba kana kuti vari kuvimba neChina neRussia idzo dzakaendesawo mauto adzo ari kubatsira mauto eVenezuela pamwe chete nekuvachengetedza. Asi hationi zvichiita kuti kana America ikatuma masoja ayo kana kuti mauto ayo ehondo nezvombo nendege dzehondo hationi Russia neChina dzichitoti ngatichirwai muno havaite izvozvo.
Asi nezviri kuitika izvozvi tichiona kusagadzikana kuri kuitika muVenezuela tingaona here vaMaduro vachizoramba vari pamasimba.
Aiwa, mukupera kwazvo vaMaduro vachazosiya masimba. Mubvunzo mukuru uchava kuti vachasiya masimba nenzira ipi, vachaita zvekutandaniswa here, pachaita kutaurirana here kwenyika hombe idzi dziri kunetsana dzakatarisa muVenezuela. Kana nyika hombe dzikabvumirana China, Russia neAmerica dzikabvumirana kuti okay, iwe obata nepapo, iwe obata nepapo, tichitarisa mainterest avo vakawirirana izvozvo, vaMaduro vanoswera vabviswa hazvimbotore kana mahours. Chimwe chatingatarisira ndechekuti kana vabviswa vachazokwanisa kuramba vari muVenezuela here kana kuti vachatorwa nedzimwe nyika idzo dzakaita sana Russia kunzi havachinogara zvavo muupoteri ikokoko. Nekuti kuzoramba vari muVenezuela kunogona kuramba kuchikonzera bongozozo imomomo, vachazongopedzisira vatobviswa. VaMaduro vari kubva one way or the other. Mubvunzo wavapo ndewekuti nyika hombe idzi dzichawirirana rini kuti iwe wotora nepapo, iwe wotora nepapo, tobvisa munhu toisa umwe watinowirirana tese. Ndo maonero atiri kuita nyaya yeVenezuela iyi. America inotaura kuti inoda kutonga kwejekerere pasi rese, inotaura nyaya yedemokrasi ichiti vanhu ndo vane masimba ekusarudza munhu wavanoda. Zvino tikatarisa paVenezuela apa panotinakidzei nekuti vaMaduro vakasarudzwa nevanhu. Munhu asina kusarudzwa nevanhu ndiye akusapotwa neAmerica, inotaura zvejekerere.
Vanga vari vaFrank Guni vanoongorora zvematengerwo enyika vari nhengo yezanu PF mudunhu reAmerica vari parunhare neStudio 7 muno muWashington DC. Aiwa, toti vateereri, musara zvakanaka. Ndokusiyai mina Gibbs Dube, ini ndini Jonga Kandemire.